Haizi zvakaorange nekuti bumbiro redu remitemo takutanga zvakare kuita zvigamba 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 pasina kutombopera nguva yakareba inditorwadza ndechekuti zvigamba zvatiri kuisa hatiri kunakisa bumbiro redu pazvitoita kuti rishaishwe. Nyaya iripo ndeyekuti mutemo wanga uripo wekusazodzwa kwamajaji wanga wakanaka kuti kana majaji achida kupromotwa anoenda kumainterview munhu wese achizviona zviri pachena. Vakuda kuzvibharura kuti aiwa zvosadzana nemutungamiriri wenyika kuti asadzana vake vaanoda. Chechipiri vakuita mutemo wekuti kana munhu asvika 70 years oramba achipuwa makondirati. Isu tinenge tichifunga munhu adarika 70 years ngatinozorora atendera asauda kukanganisa zvakare bindiro ipapo. Chechitatu panyaya yemuchititi mukuru wenyika tanga tiine pfungwa dzemunhu ngaasarudzisema sarudzirwa zvanga zvichiwa nejudicial services commission kwete kuti angodomwa kuti mutungamiriri wenyika osarudza munhu wake waanoda anenge achiita zvido zvake. Hatiwirani nazvo zvakare. Kwoita mutemo uya wokuti kana tichienda kusarudza vanhu vanenge vachisarudza mutungamiriri wenyika navateedzeri vake vakuda kuzvishandira zvakare kuti aite kuti mutungamiriri wenyika aite masimba akawandisa enda ndingasarudza vateedzeri vake nekuvadzidza. Asi zvava zvakaitwa pamutemo ndezvekuti tinenge succession inozikanwa kana mukuru wenyika akanga asiya basa kana kuti achinge ashayika muteedzeri wake wakasarudzwa nevanhu ndiye anenge achidzikira nzvimbo yake. Saka tikuona kuti mutemo iyi yavari kuda kuvandudza vari kuita zvekuda kusimbaradza masimba emunhu mutete singasimbaradzi masimba everuzhinji.
Saka munoona muchibudirira here kupikisa danho irori tichiona kuti ZANU-PF ine huwandu muparamende?
Ichachaita kuita zvido zvevanhu vakatitaridza kuti vamiririre tinenge tichingopikisawo ikwikwidza nekutaura kuti zvakashata zvidii kuti zvakashatira papi. Ruzhinji rweZimbabwe rune nemuono wekuti vanoda kuvaka nyika ndevapi, vanoda kuputsa nyika ndevapi, nekuti vanenge vakushandisa inonzi tyranny of numbers kushandisa huwandu hwavo kuita zvinhu zvisina maturo zvinouraya nyika zvinodzokera mumashure. Asi isu tichange tichipikisa zvakasimba tiri mumudare nevanhu vedu vatinavo vakasarudzwa nevanhu vanoita zvino chaizvo zvaana vezimbabwe.
Pane nguva here yakatarwa yekuti bumbiro iri ringe rashandurwa?
Bumbiro rinokwanisa kushandurwa kana richandurwa kuita zvinhu zvinenge zvichivaka nyika zvinotiendesa kumberi kwete zvinodzokera mumashure. Hapana pakatarwa. Isu tichinyito chemu zvechekuti pari zvino hapana chikonzero chokuvandudza bumbiro uye zvavada kutovandudza zvacho zvinozotoshaisha bumbiro renyika kwete zvinorinadziridza nekuti zvigamba zviri kuiswa zviri kutoshandisa bhurugwa redu.